Nyaya inoitika ndeyekuti veResident Trust vanotaura nepasipo. Chinozikanwa nevagari ndechekuti gore richingonopera tinoita mabudget consultations. Tapedza kuita mabudget consultations, tinoanaunza budget redu pachitivitivi, manewspaper, toziisa vagari. Saka handisi kunzwisisa kuti kana vachiti vagari havasi kuziva kuti zvinofamba sei. Ivo kana vasingazivi hazvireve kuti vagari havazive, nekuti kunzwisisa kwandinoita ndekuti mugari munhu ane mba yake ine stand number, ine house number. Saka hazvigoni kuti Harare Resident Trust ifungire vanhu, ifunge kuti iyo kana isina kuziva vanhu havana kuziva. Remember tiri kutaura isu guta rine vanhu vanosvika 2.5 million. Saka kuti titi munhu wani Resident Trust kana asarudza zvake kuita kunga asingazivi kuti takaita bhajeti, iyo vakambotinyorera vachireiza maissues ebhajeti iroro toti iye anomirira vanhu 2 million. Kungozamawo zvavo kuva relevant nekureiza maissues asipo.
Kunyaya yekuti vagari havasi kutambira magwaro anovazivisa kuti vanenge vakubhadhara mari dzemitero idzi kana kuti mastatement, munoti
dambudziko rataita munyika yaedu ndeyekuti zvimwe zvese zviri kukwira, zvimwe zvese airtime, mabundles, maprices emagoods nemaservices ese anotengwa nevanhu. Basi dambudziko riripo nderekuti veHRT vanoti zvimwe zvese ngazvikwire hazvo, asi zvekanzuru ngazvirambe zvakamira. Hazvigone kuti tiprinte pepa iroro kuti tipe maresidensi kana ivo vasingabhadhari mutero, nekuti maservices ese atinopaya they must be funded from somewhere. Saka isusu tinongoita zvinhu takonsulta maresidensi.